Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Kanaka vatereri tinosangana zvekare maniro anhasi uri musi wemugovera mbudzi 23 2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongo chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongo chedu chanhasi. Sangano reZimbabwe Diabetes Association roita chirongwa chekudzidzisa veruzhinji nezvechirwere cheshuga. Vamwe varimi vegorosi vanoti vari kurasikirwa negorosi rakawanda richiri muminda nekuda kwemvura iri kunaya vasati vakohwa. Vakawanda votaura nezvemakwikwi eMiss Universe vachirumbidza tsvarakadenga yakamiririra nyika kumakundano aya gore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Diabetes Association riri kuita chirongwa chekudzidzisa nekuyeuchidza veruzhinji nezvechirwere cheshuga kana kuti diabetes pachipatara chikuru cheParirenyatwa Hospital Nasi. Izvi zvinobatanidza kucherechedzwa kwezuva reWorld Diabetes Day rinocherechedzwa makore ose nenyika dzepasi rose musi wa14 mbudzi. Dingindira regore rino rinoti Breaking Barriers, Bridging Gaps, richitsinira chisungo cheWorld Health Organization, WHO, mukuderedza njodzi, pamwe nekuona kuti munhu wese anenge abatwa nechirwere cheshuga awana mukana wakaenzana wekuwana rubatsiro uye mhando dzekurapwa dziripo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vakadzidzira basa rekudzidzisa nezvechirwere cheshuga vari mumiririri wesangano reZimbabwe Diabetes Association vatinotenda dzikiti.
Mwedzi wambudzi mwedzi wakakosha zvakanyanyisa kunyanya kune vanhu vanorarama nedenda reshuga ratinoti diabetes. Kunyangwe nenhengo maorganization anoona nezvekurarama kwevanhu vanorarama nedenda rediabetes. Tsvatatarisa zuva ranhasi remusi 23 izuva ratanga tichiva nemhembero yatinoti World Diabetes Day. Vanhu tichinatsotarisa tiri pamwe chete ana mazvikokota, mhuri dzinorarama vanhu ava vanorarama neshuga nevanhu vachona vane shuga vanga vari pamwe chete vakaunganidzwa vachitsanangura vachidanatsonzwisisa chii chatinokwanisa kuita. Vanhu vachiiswa mumagroups vachimbotarisa kuti chii chauri kuita iwo unoitawo sei, vachisheya experience yavo tichiona kuti zvii zvingaitwe, zvii zvakanaka zvatingakwanise kukopa kubva kune vamwe kuti tirarame necondisheni iyi, nekuti kondisheni yekuti unorarama nayo upenyu hwako hwese.
Dingindira regore rino riri kubata nyaya dzipi?
Dingindira regore rino kusvika 2026 tichange richidonongodza zvakanyanyisa yatinoti kurarama kwakanaka kwevanhu vane diabetes kuti vagova neutano hwakanaka vachirarama zvakanaka. Tisingatarise bedzi mashuga levels emunhu, tisingatarise bedzi kuti manumbers ari kumbotaura kuti chii paunenge waenda kuchipatara, manumbers ari kumbotaura kuti chii paunenge uchicheka shuga yako uri kumba. Toda kutarisa zvekare zvimwe zvinhu maaspect anonyanya kusirirwa, tichitarisa nyaya dzepfungwa dzako, totarisa muviri wako kuti uri kumboita sei, zviri kurisponda zvakanaka here, mushonga wauri kushandisa uri kushanda zvakanaka zvokuenderana newe here.
Zvinhu zvamuri kunyanya kutaura nezvazvo ndezvipiwo ipapo?
Zvinhu zvatokunyanya kutasana nezvazvo mumwedzi uno wambudzi mazano ekuti chii chingaitwe nemunhu kuti agova nemuviri wakanaka nendangariro dzakanaka kuti akwanise kumanaja shuga yake zvakanaka, uye anokwanisa kuwana sapoti yachona kupi kuti akwanise kurarama zvakanaka nekondisheni yediabetes. Nekuti hazvikwanisike kuti munhu akwanise kungorarama ega asina kana kwaanoona, asina munhu waanotaura naye, asina kana ana mazvikokota vanotaura navo kana community zvayo anofana kunge aine vanhu anoona. Tichitarisa nezvakare kuti zvizvingaitwe chikafu chipi chinokwanisa kuidzwa nemunhu ane diabetes kuti mashuga levels emunhu akwanise kuramba ari pakatarwa nana chiremba. Totarisa zvekare kuti zvii technology tichitarisa nezvinhu nemazano nezvinhu zvese zvabuda pasi rino panguva ino yati zvizvingakwanise kushandiswa nemunhu anorarama neshuga kuti akwanise kumanage condition yake zvakanaka. Tichitarisa patechnology, totarisa zvekare kuti mucommunity medu ndivapi vanhu vari kutaura vari kupanana mazano zvakanaka. Tichiita kuti vanhu vakwanise kubatana vachipanana mazano vachishare experience yavo kuti vari kurarama sei.
Avo vange vari vakadzidzira basa rekudzidzisa nezvechirwere cheshuga vari mumiririri wesangano reZimbabwe Diabetes Association vatinotenda dzikiti. Vange vachitaura vari parunare vari muHarare. Vamwe varimi vegorosi vanoti vari kurasikirwa negorosi rakawanda richiri muminda nekuda kwemvura iri kunaya vasati vakohwa. Mutori wedu wenhau Nunurai Jena akataura nevarimi ava ndokutipa nyaya inotevera.
Mvura iri kunaya munyika munzvimbo dzakasiyana-siyana inonzi iri kuvhiringa gohwo regorosi revamwe varimi vanga vasati vapedza kukohwa sezvo gorosi richifanirwa kukohwewa rakaoma kuitira kuti ritengwe riri mhando yepamusorosoro. Nyanzvi dzekurima dzinoti kunaya kwemvura kuri kuwedzera unyoro hwegorosi zviri kupa varimi dambudziko rekuomesa gorosi ravo kuitira kuti rikwanise kutengwa neGrain Marketing Board kana kuti GMB nemamwe makambani ane mvumo yekutenga gorosi kuvarimi. Vamwe varimi vanoti gorosi ravo rakutora nekuda kweunyoro hwavandisa sezvo vakawanda vavo vasina michina yekuomesa gorosi iri. Mumwe murimi wegorosi kuBhange vatinashe mhiripiri vanoti gorosi ravo rave neunyoro hwakanyanya vachiti GMB yepaBhange yakati michina yavo yekuomesa gorosi yakafa makore matatu apfuura.
Ndakaenda kuGMB yekuBhange vakanditi madhiraya avo ava nemakore matatu asingashandi zvachose.
Mumwe murimi wekutombo Rwizi kuMakonde vaniko Dimas Zera vanoti vave kutovimba nezuva kuomesa gorosi ravo vachiti vakatorasikirwa nematani mashanu egorosi iro rakatora. Mumwe vatevedzeri vegurukota rezvekurima vavandalis Peter Ritatos vanoti ichokwadi kuti pachine gorosi rakawanda richiri muminda nokudaro vanokurudzira varimi kuti vakohwe gorosi mumunda nekukurumidza.
This means is that we need to wrap up our harvesting of wheat. Yes, we know that there's still quite a considerable amount of hectares out there, but with us
tinofanira kupedzisa kukohwa gorosi. Hongu tinoziva kuti kuchine gorosi rakawanda risati rakohwewa. Tinofanirwa kubvisa gorosi miminda.
Vatatos vari kukurudzirawo varimi kuti vaendese gorosi ravo kunzvimbo dzinochengeterwa zvirimwa kana kuti pamadepot eGMB kunoomeserwa gorosi ravo nemichina yavanoti iriko.
If you still have a wheat crop, please utilize our grain dryers and the Grain Marketing Board. There are a few private players that have grain dryers.
Kana paine varimi vane gorosi nyoro vanofanirwa kuriendesa kuGMB kunoomeswa nemichina yekuomesa zvirimwa iriko.
Mutauri weGMB vanhu vakanyemba vati titaure nemukuru anoona nezvekudyidzana kwebazi rezvekurima neGMB munyaya dzezvikwanisiro pamwe nekuchengetedzwa kwezvirimwa nemichina vaEric Zimunga. Ava vati kune michina yekuomesa inosvika makumi maviri iri kutenderera munzvimbo dzose dzinochengeterwa zvirimwa dzichiomesa gorosi. Asi vaZimunga vanoti vane dambudziko sezvo vasina mafuta edzimotokari anoshandiswa nemichina iyi. Mukuru wesangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti varimi vanogara vachirasikirwa nezvirimwa kusanganisira varimi vechibage nekuda kwekushayikwa kwemichina yekuomesa zvirimwa. Gorerino urumende ino jiri kutarisira kuwana mazana matana atue zuru zematane gorosi kada kuti 600,000 metric tons. Akunya njimunya dhezwe kurima zino jine kuda kwa zininga mpini zirikuani kwa pakuko wa gorosi uwandu uri kutarisira unogona kujiringwa. Zimbabwe inoti inoda mazana matatu nemakumi matanhatu ezuru zvematane gorosi pagore kana kuti 360,000 tons. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 Mashondo Ose, asi nhasi muchichipiwa neni Evans Azininga. Tokuchingamidzai zvakare kuchirongwa chemadzimai cheWomen's Forum chamunosipiwa naMarvelous Mhlanganya uye Mashondo Ose, nase mchichipiwa neni Evans Zininga, ndiri muStudio 7 kuno ku Washington DC. Tine urukuro nasi na Pastor Chipo Kama ve Zayoja FIF Ministries DMV kureva dunu rinore Washington DC, Virginia ne Maryland, pamsoro pe urongwa we High Tea Party on Wheels wavakaitane mamwe madzimai musuwe mugovera wapfuura. Tiende kuna Pastor Chipo, tinzwe zvizhinji pamusoro peurongwa uhu.
Urongwa uhu vanga huri kuda kuti tiupfudze madzimai arobva ku emuno mu DMV area ari kubva kumasangano akasiyana siyana kuti tiuye tikurudzirane kunamata, tikurudzirane zvinhu zvakanaka, zvinhu zvekwamwari. Uyezve sokuziva kwenyu, madzimai muno muAmerica matinogara muno vanoshanda. Madzimai muno vane zvakawanda zvavanoita, vane vana. Sataida kungoti tingowanawo kamukana kadiki diki kokuti tinoita chimwe chinhu chiri chakasiyana, chimwe chiri different pane zvatinoita nguva dzese.
Dingindira remutambo wamaiita uyu raitiwo kudii?
Timu yedu yokuti mukadzi anenge akapfeka ino hembe yake yakanaka yepinki and ane kafascinator kake, you know, looking good kuti anzwe kuti ari kuzvicelebrate, ari kuzvipembedza semukadzi, vambofurwawo nemhepo.
Vakabva kunzvimbo dzipi nedzipi uzhinji hwevakauya?
Yes, tanga tine madzimai akabva kuPhiladelphia, tanga tine madzimai akabva kuVirginia, DC, and madzimai ava also vaibva kumakereke akasiyana siyana. Tanga tine vamwe vekuMethodist, tanga tine vamwe maCatholic, and also tanga tine also a special guest akabva kubva kuZimbabwe, Pastor Meg Piri. And saka madzimai esaya, you know, vakauya vakaungana uchina basa kuti anobva nekupi, anogara kupi, anopinda kereke yekupi, asi tiangoti mudzimai wese auye aungane chive chinonakidza tiite semadzimai.
Chikurukuru chamungati chakataurika pamutambo wenyuyu ndechipi?
You know, sokuziva kwenyu madzimai vakasangana vanoda kufara, vanoda kutaura nyaya dzinoseka, vanhu vada kufara. Saka patakaungana apa taikurudzirana kuti tinamati. Ndikavhura bhuku rePhilippians 4:8. Semadzimai tine zvakawanda zvinoti zvatinoshanda nazvo, tino zvakawanda zvinotiwana zvimunga remudzimba, mumamereji edu, vana vedu, ino kumabasa, you know, kwese kwatinobva tinoremerwa nezvakawanda. Saka panapa tiri kuti aiwa mudzimai, do not be anxious, usashungurudzika, asi iva mudzimai anoziva kunamata. Nokuti mukadzi asinganamati, you know, haana mweya mutsvene anomukontrola. Mukadzi asinganamati ane haana chinomukontrola, asi kana tikauya pamwe chete tikadzidzisana kunamata, tikadzidzisana kuverenga shoko raMwari, tikadzidzisana kudaidza zita raMwari, tinokwanisa kuita overcome maproblems atinawana vanavedu, my marriage, whatever it is, to overcome our problems. Kana tikauya pamweche.
Kuru ziro yenyu, se mufundisi wa Mwari, tichipendera zvedu, ndeye kuti kudii.
Toda kukurudzira madzimai ese, especially emuno mu DMV area, kuti madzimai, azvinei kuti unobva nekupi, azvinei kuti unopinda kirekere kupi, isusu tiri vanhu vanobva ku Zimbabwe. You know, kune zvinhu zvinotitera. My generational cases, kune zvinhu zvinotera madimoni anotera. Asi kuda encourage kuti ngatisanganei, ngati encourage kunamata, tinamatire vana vedu, tinamatire upenyu hwedu, kuti upenyu hwedu huchinje muno muAmerica. Saka ngati encourage nei kuuya pamwe chete nguva dzese tichinamata kuti tikwanise kubudirira mukati meupenyu hwenyu.
Aiwa, Pastor Chipo, tinokutendai nenguva yamatipa. Tokushuvirai zvakanaka vateereri nemi. Ndokutendai kunge mange muri pachirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Ndiri muWashington, DC. Zvinotokupai chirongwa upenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu, chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Gamukirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7, ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro navafanuero Masukuse vasingaoni vachigara kuRenko Mine kumasvingo South. Ngatinzwei zvavari kuchema nazvo mukurarama kwavari kuita zuva nezuva.
Chandiri kukumbira kuruzhinji vangadai vakateerera kana vangazonzwawo ndechekuti dai ndakwanisa kuwana mari kana kutongowana mainstruments angava yebhendi kana estudio, ndikuedza kuti tisagozverwa kuenda kundorekodha nokushayiwa mari ndiyo tinazvo zvakawanda chose. Kwozoitawo ebhendi tisava tinongohaya haya nokuda kwekushayiwa ikoko, saka tikawane zvedu pachedu ndikuona kuti zvee zvakanaka.
Saka muri kukwanisa sei kurarama?
Pari zvino ndiri kungorarama nekukumbirawo vamwe vari muchechi vandinogona kungokumbirawo vachindibatsirawo ndiwanavo kurarama pamwe chetewo navabereki. Ndo mararamiro andiri kuita iwawa, hapana pangu pandiri kutoshanda sokuti ndive nebasa randinoti ndiri kuita kunze kwezvezvo zvokuparidza shoko raMwari.
Muri kushanda nekereke ipi?
Kereke yandiri kushumira ndiri mairi inonzi FCC kana kuti Family Covenant Church. Ndo kereke yandinoshumira tichiparidzira Mwari ndiri mairi.
Makaberekwa muri munhu asingaone here vaMasukusi?
Ndakaberekwa ndichiona. Akaita sekuti 2 here kana 3 years ndofunga ndopa zvakatanga izvi zvokusaona. Ivo vanoti zvakakonzerwa negwirikwiti.
Ko zvekuridza nekuimba izvi makazvidzidzira kupi?
Zvokuridza ndakazviitira kukapota. Ndo kwandakaitira kosi yangu ikoko. Ndakabatsirwa nechikoro ndikakwanisa kuwana nguva ndikaita kosi yangu iyoyo. Ndingatoti vakatondipa offer kutoti ha sezvo uchitibatsirawo pachikoro pano nokuridza kana kudzidzisawo vamwe. Saka iwe chitoshandisa mukana uyu ndakangozodzidziswa pasina mari yandaibvisa. Zvimwe chete nekuparidza shoko irori ndakatozvidzidzirawo.
Saka mati maitawo here nziyo dzamati matsikisa?
Panziyo dzatinadzo dzakawandisa chose zvokuti tinogodarika chero thousands kuna kudarika. Asi kuti dzatakati tarekodha isu maalbum 3 iwawawa ndakazongobatsirwawo neimwe studio iri muno matigere hake ari kutodzidzirawo hake zvebasa rake. But ndotoona kuti zvichitobudisa hazvo meseji kuti nyika inokwanisa kunzwa kuti Mwari vari kuti tibve papi tichinda papi. Ndo rubatsiro rwandakawana. Saka apa tiri kurwira kuti dai taita albumu rechi4 nemamwe anotevera totori nenziyo dzakawandisa chose. Asi dambudziko ndirori remari rekuti tikwanise kuenda kumastudios.
Vamwe vanoda kubatsira vanogona kuti vanhu vatinobatsira tinozoona vachishandisa zvatinge tavapa nenzira dzisizvo. Imiwo munovimbisa chii kune vachazenge vachikubatsirai?
Yai ndinovimbisa kuti vakandibatsira nokuda kwenyasha dzaMwari dziri pamusoro pangu handizoshandisi kana kuti handizoabhiusi zvinhu zvose izvi. Ndoita zvandisina kupirwa izvo. Ndovimbisa kuti ndichashandisa muchaizvo chaizvo zvandakakumbirira kana kuti zvavakandipira. Chero ivo vachatozvionawo, vachapupurawo. Ivo Mwariwo vanondimiriravo, vanondipupurirawo saizvozvo.
vanoda kukubatai vanokubatai papi?
Kune vangada kundibata vanokwanisa kushandisa namba dzinoti 0785647773 namba dzinoti 0785647773.
Manga makateerera kuhurukuro yataita navafanuel masukuse avo vasingaoni vachigara kurenko mine kumasvingo South muchirongwa upenyu hwedu. Kwanhasi ndoti togumira pano ndokusiyai muchinzwa kamwe kenziyo dzava masukuse. Kaine mfaro samazuwa ose, jini wenyu, jonga kandemiri, ndiri mu Washington DC.
Musa kanga anwe kuteerera chirongwa ichi zvakare, shongo mwauya. Munau dzemitambo. Vanhu vakawanda vari kutaura nezvemakwikwi egore rino Miss Universe vachirumbidza zvikuru tsvarakadenga yakamirira nyika kumakundano aya kuMexico kunyange hazvo Sakile Dube asina kutora mukombe uyu. Pasmo Ndlovu anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo asina kupfekedzwa ngowani yemukombe we 2024 Miss Universe, Sakile Dube akakwanisa kuva mumwe wetsvarakadenga makumi matatu dzepamusoro kana kuti top 30. Makwikwi Miss Universe akaitirwa muguta reMexico City kuMexico svondo rapera, ayo akaona tsvarakadenga yekuDenmark Victoria Kia Thelvik uyo ane makore makumi maviri nerimwe chete ekuberekwa achitora mukombe uyu. Tsvarakadenga yekuNigeria Chidima Adechina ndiye akatora mukombe wechipiri, ukuwo tsvarakadenga yekuMexico Maria Fernanda Beltran ndiye akapinda pachinzvimbo chechitatu. Dube uyo akatambirwa zvine mutsindo munyika achibva kumakwikwi aya svondorino anoti ari kufara zvikuru nerutsigiro rwaakawana munyika paive kumakwikwi aya. Mumwe mutambi wechidiki anotsigira chirongwa cheMiss Universe zvikuru Cleopatra Mashingaidze anoti akafadzwa zvikuru nekupinda kwaDube mutop 30 yetsvarakadenga dzepasi rose.
Ndinoti zvinhu zvinodadisa kuva mutop 30 hazvisi nyore because tinenge tichitarisa nyika dzakawanda, saka ndinoti inini makorokoto.
Vanongora nezvemitambo vachitungamira sangano reEarground Africa vaplot mako vanoti chinano chakasvikwa naDube kumakwikwi aya chinopakurudziro yakanyanya kuvanhukadzi uye shungu dzekuti vade kukukwidzawo kumakundano akawanda erunako kana kuti modeling.
Ndinoona chiri chinhu chichaita kuti kune vechidiki vanoshuvira kupinda mune zvemodeling vachiitawo shungu yekusimudzira nyika yavo nekurepresenta nyika yavo mune zvakanaka.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reNational Arts Council of Zimbabwe vaAganyabinde vanoti zvinofadza kuti Dube akasimudza mureza wenyika uye akaita kuti nyika dzepasi rose dzizive kuti Zimbabwe ine vanasikana vakanaka.
Zvinoratidza kuti nyika yedu yeZimbabwe ine vanasikana vakanaka uye vane njere dzakapinza.
Studio 7 inakwanisa kuwana mukana wekutaura netsvarakadenga yakamirira nyika gore rino kana ukunzwa kusangano rinofambisa makwikwi eMiss Universe Zimbabwe. Gore rapera Zimbabwe yakamirirwa kumakwikwi e2023 Miss Universe naBrooke Brack Jackson uyo akakwikwidza zvine mutsindo kunyange hake asina kuwana mubayiro wepamusoro. Mune imwewo nyaya, vanhu vakawanda vari kufarira mutambo unonzi Family Riots wakaitwa neAlmas Collaborative Arts. Mutambo uyu wasvika kwamvura yacheka makumbo nasi paNational Art Gallery of Zimbabwe muHarare kubva zvawakatanga kuitwa svondo rapfuura. Mutambo uyu wakanyorwa naGideon Jeff Wabuta ukapepetwa naTeresa Muchemwa achibatsirana naLucy Tibashin wekuAmerica. Mutambo uyu unodonongodza nyaya dzemagariro ekumakore kuma 1990s zvinosanganisira kuratidzira mushure mekukwira kwemitengo yezvekudya zvakaita kuti vanhu varatidzire muna 1998 anozikanwa nekuti 1998 food riots. Wabvuta anotsanangura kuti chii chakamupa shungu yekunyora mutambo uyu.
Wakabva panyaya yemakurira andakaita ini nekuti ndiri mukomana akakurira Mumbare ende mumakuriro edu takaexperienza zvinhu zvakawanda. Zvimwe zvezvinhu zvacho anga ari marayotse muna 1998 and kuva kwakuitika kwaakaitika zvakaafekta zvakawanda mumhuri dzakawanda.
Mumwe wechidiki ari mumutambo uyu Sean Kudumba anotamba Sir Prince anoti anoshamiswa zvikuru kuti panguva iyi vanhu vaitambura kushaya chikafu zvekuti vaitorera na mazai chaiwo nezvimwe zviwanikwa. Akati ari kudzidzawo zvakawanda pamusoro pemusiyano wavepo panyaya dzeumhizha nekushandiswa kwemichina yechizvino zvino iyo yakasiyana zvikuru nezvaishandiswa kuma 1990s.
Ndiri kudzidza zvinhu zvakati wandei, saka zvinosanganisira zvivhitivhiti zvemakare kare, mavhidhiyotepi, mazuva ano takushandisa madhekodha nezvimwewo.
Mumwe wechidiki akafarirawo mutambo uyu Ndikundai Mabviko wemuHarare, uyo anoti akabatwa zvikuru nenyaya yekugovewa kwenhaka yemufi, iyo yaanoti manyakare mwanakomana ndiye aipiwa nhaka, izvo zvasiyana nemazuva ano apo vanasikana vave kukwanisawo kupiwa nhaka kana mufi asarudza izvi kuburikidza dzane kunyora wiri.
Kare zvino zvanga zvisina will mukati sezvakuto izvi kuti munhu anotosiya nyora will like and zvinhu zvanyorwa ndizvo zvamunotedzera asi kudhara zvaitongozivikanwa kuti mukomana mukuru mumba chero mukomana mudiki ari mumba ndiye anopiwa nhaka yevabereki vake.
Vatambi vari mumutambo uyu vanosanganisira Charlene Mangweni Furusa, Supreme Rose, Caroline Mashinga Idzezimbizi, Sasabina, Michael Kudakwashe, Sasidney nevamwewo. Mutambo uyu wange wakashambadzwawo zvakanyanya mumapepanhau nemasaisai esocial media. Our Mass Collaborative Arts isangano rakavambwa nenyanzvi yezvemitambo Danai Jekesai Gurira, uyo anozikanwa zvikuru mumafirimu anoti The Walking Dead, The Ones Who Live, Black Panther nemimwe. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Vatereri, echino echiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchina buda batana nesu padande mutandere WhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Sangano reZimbabwe Diabetes Association roita chirongwa chekudzidzisa veruzhinji nezvechirwere cheshuga. Vamwe varimi vegorosi vanoti vari kurasikirwa negorosi rakawanda richiri muminda nekuda kwemvura iri kunaya vasati vakowa. Vakawanda votaura nezvemakwikwi eMiss Universe vachirumbidza tsva rakadenga yakamirira nyika kumakundano aya gore rino. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kutsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC.
Soku izika disenda bako VOA Ndebele.